zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuamerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya zvinozopa kuti mari dzinenge dzadzidiswa mumabhajeti dzitadze kukwana izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza pachiredzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo
ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikokorwa nemaRTGS zvikoro zvoti izvo zviri kuda mari saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro mukadzora mwana asingaziye kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota
izvi zvatsinirwawo navakuda kwachendere nezulu vekumatobo avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro
right vabereki they are not happy ndasangana nevana makuseni vachifamba netsoka vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachitizonii hakuna ti havana mari dzemaschool fees even chikafu chai chacho kuti vape vana vana vari kuenda kuchikoro nenzara saka zviri kuvaremera iko zvino even vana vanga vachichema makuseni nenzara but havana option because vana vanofanira kuenda kuchikoro saka zvakatooma pakatoipa
ambuya Gloria Tave avo vari pamuchirandigere vanoti mari yavanotambira haikwani kubhadharira vazukuru vavo mari yechikoro
especially vapensheneya uchiwana 120 haigoni kuti ikwane kuti mwana ainde ane zvinokwana zvinodiwa zvose nekuti
kuzoti zvinodiwa kuchikoro zvacho ainongwa chingo ayo mvongo mupoto kuti hatina zvatingaita saka takatarisa kuti hurumende yanga yakavambisa kuti dzidzo yepapuraimari ichange iri yepachena takatisa kunga kuti vachazvii impimenda izvozvazo havanavo zvavaita
vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudentsen vachiti havatenderwi nehurumende asi mutevedzero wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vapatrick zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara
hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara payekunze kunyanyanyanya kuzvikoro varairidzi vedu vanozviziva vatungamiri vezvikoro vanozviziva kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata vakasununguka kutaura nemadistrict
edu vakasununguka kutaura nemaprovince edu mari yedu yemaratjes ndiyo yatinotitambira ndiyatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nekuti ndiyo yavanowana
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reamalgamated teachers union of zimbabwe kana kuti atus vaobed masarure vati nyaya yekubhadhazwa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro
zvaitika kuvhurwa kwechikoro nhasi zvinorwadza tikuona kumaboarding schools kunositoenda vana vevanhu vane mari inotori nani patarisa attendance nhasi yanga ichingosvika kuma 60% asi vana vakavhura musi Monday vazhinji vashaya mari kuzvikoro zviri kuitika ndezvekuti kubhadhariswa kwemaschool fees kuri kuitwa mazhinji acho achibhadhariswa nemaus dollars aakutorambidza vana kudzidza nekuti vabereki vavo havana mari havana pekutaa
izvi zvatsinirwa nasadzigaro wesangano neprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu remasingo vaeston matthew
tadzisa kunyange vana vedu kuenda kuzvikoro izvizvi nokuti mari dziri kudiwako dziri kudiwa ari maus dollars ukatarira maboarding school mwana wachitavo tichitarisirawo tinogaona unongafarirwa kuti aindiwo panhandiri paboarding school asi iko zvino boarding school inogona kukuudza kuti iyo vanoda 400 mudzidzisi haasi kukora mari yakaita
zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana matanhatu emari yekuamerica apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari zvichakadaro rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe national educators union kana kuti zinewo rinoti varayiridzi nevadzidzi vari pakati pezvikamu makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vakwanisa kuenda kuzvikoro nhasi pazuva rekutanga rekuvhura kwezvikoro sangano iri rikukurudzira kuti paitwe musangano wenational joint negotiating council wechimbi chimbi wekuzeya nyaya dzemihoro yevarayiridzi kuitira kuti kunyorwa kwebvunzo dzegore rino kusakanganiswa nekukundikana kuenda kumabasa kwevarayiridzi vachishaya mari dzekufambisa kuenda kumabasa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.